Makambani maviri aya akatanga kurambidzwa kutengesa pamusika weZimbabwe Stock Exchange kana kuti ZSE gore rapera. Apo hurumende yakati yainge yatanga kuaferefeta ichiapomera mhosva yekuburitsa mari yekunze kana kuti foreign currency zvisiri pamutemo, izvo zvinonzi zvaikonzera kusagadzikana kwedhora remunyika. Vanxuve vanoti vachiri kuongorora zvakabuda muongororo kana kuti audit report yemakambani aya. Ko zvaitwa navanxube izvi zvinorevei chaizvo? Nyanzvi munyadzo zveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vanoti
nyaya yekusaspenda Old Mutual nePPC kwerimwe gore handifungi kuti danho rakanaka ratorwa naminister of finance. Kana pakutanga takazvitaura kuti hazvibatsiri kusaspenda makambani makuru akaita sana Old Mutual nanaPPC, nekuti ndo makambani akabata stock market yeZimbabwe. Zvinotumira meseji yakaipa kunze kwenyika kuti Zimbabwe haisiri open for business.
Asika vanasoro jena vanoti hapana nhunzi inomara pasina ronda. Tabvunza muzvinafundo Mugano.
Argument ya Minister of Finance ndeye kuti mastocks emakambani aya anga achikonzera kuti rate iite chimbuka mupengo. Asi tikazviongorora nezvekuti yes, zvinokwanisa kunge zvichidaro kana tichitarisa kuti marates aifamba sei, nekuti paya pane marates eblack market akanga ane mazita akasiyana-siyana aisanganisa Old Mutual implied rate. But nanhasi tinawo kamarets acho, tine eco cash rate irimo market, vanhu vanochinja mari vanozviziva. Takasaspenda eco cash yese here. Tinawo maspeculative rates arimo market, haana basa neOld Mutual implied rate. Tinawo marets eblack market asiri maspeculative, ekuti unotenga ne120 against $1. Zvingori mumarket.
Ko pane chimwe here chaikwanisika kuitwa nehurumende pane kurova makambani aya nembara matonya? Tabvunza vamugano.
Inini ndinofunga kuti hatikurudzirwi sehurumende kuti vapise imba nekuti mapinda gonzo, nekuti pane zvimwe zvikuru zviri kubva pamashares iwaya mastocks ana Old Mutual, atenga ati maportfolio investments. Kana isina suspended, Zimbabwe ine mukana wekuona mainvestments anobva kunze kwenyika anonga achitenga mashares Old Mutual, towana mari kunze kwenyika, particularly right now nenguva yeCOVID-19. Saka tichisuspenda the big players vepastock exchange, zvikureva kuti activity yepastock exchange yadzikira. Ii ndaifunga kuti Ministry of Finance neReserve Bank vaifanira kushanda zvakasimba kuita kuti mari irambe ichiwanika paauction system. Handifungi pane munhu angada kuenda kublack market kana paauction system iripo.
Asi vachipindura vaimbova mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vati
mavonera atakaita kuti vasuspenda izvi zvichokwadi pakaita mukana wokuratidza kuti mari dziya dzaitengeswa pamusika mutema dzakabva dzabvapo. Saka pakabva pava neimwe stability, kana kuti pano hongororumwe hunenge hunoratidzika kuti uori hwenzira yekutengeserana mari nokoko zvinenge zvikapera.
Ko poitwa sei kuti vanhu vasaswere vachivhiya katiyo? Tabvunza vaJokonya zvakare.
Dei vakurumidza kuongorora gwaro ravakawana, nokuti stock exchange yavanga vafunga kuti vanovarongera yoku Victoria Falls vakailoncha kudhara. Saka hatione chanonotsa kuti vanhu havanoregister kustock exchange iyoyo. Dei zvazvaitwa izvoti vakurumidza vanhu vanovaisa kustock exchange iyoyo, vakati tovabvisa tovaisa kustock exchange inogona kutredwa nemaforeign currency nevari kunze nevari muno munyika. Dei vavadaro vaita zvakanaka.
Nyanzvi munyadzi zvemabhanga vaGilbert Mponda vatiwo
pane report yakaitwa, audit report yainyatsokuongorora kuti mashare aya kufamba kwaaiita achitengwa muZimbabwe achitengeswa kuLondon mari yacho yaizombofambiswa sei, uyezve vakazviita ndivanaani, uyezve mari yakabuda. Saka gurukuta rezvemari richiri kutarisa ripoti iyoyi kuti vaone kuti zvonyatsogadziriswa sei mashare asati abvumidzwa kutengeswa zvakare.
Asi vamuponda vakurudzirawo kuti vanxube vapete nyaya iyi nechimbi-chimbi, nekuti
hazvikodzeri kuti mashares arambe ari suspended anoti vanhu vanenge vakaisa mari dzavo imomo.
Makambani maviri aya achiri kuita hawo bhizimisi pamisika yekunze kwenyika, sezvo Old Mutual iri paLondon neJohannesburg Stock Exchanges, ukuwo PPC iri paBotswana neJohannesburg Stock Exchanges. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.